ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey nomi sore na udzedudza nasi chipiri chivabvu 9/2017. Zvikoro zvinovhurwa nasi vabereki vakawanda vachiti vari kutadza kutora mari dzavo mumabhanga. Kambani inogadzira moto wemagetsi unobva kuzuva inoparurwa muBulawayo, hurumende ichiti izvi zvichabatsira kuchengetedza magetsi. Imwe ongororo yakaitwa nerimwe sangano inoti zvikamu makumi masere kubva muzana zvevanhukadzi vanombunyikidzwa nevanhu vavanoziva. Vagari vekumaruwa vochema-chema nemari shoma yavari kupiwa nevanhuwo zvavo vari kutenga chibage chavo icho vanhu ava vanozochitengesa kuGrain Marketing Board. Nyanzvi dzinoti hazvisati zvajeka kuti mari inonzi nehurumende yakabhadharwa kuWorld Bank sechikwereti yakabva kupi, sezvo World Bank pachayo isiri kutambira kuti yakabhadharwa neZimbabwe. Muchirongwa cheThe Connection paLivetalk na8pm tiri kutarisa kuvhurwa kwezvikoro nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.